manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manerasi uri musi wechishanu kurume 13 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano wafamba zvakanaka. Zvatanga tichiita ipapa panga pari pekuti makomitis epolars vange vachiparura zvavanga vakataurirana zvatoda kuzvinzika nehurumende. Tichiite mukana wekuti mutungamiri wenyika vachitora zvinhu izvozvo zvekuendesa kuhurumende vozodzoka kwatiri vachitaura kuti chavari kufunga uye vanoda kuita sei.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nevamwe vavo vari muchikwata chePolitical Actors Dialogue.
Tenderera pari zvino nenyika yose tichimobhilaiza vanhu kuti vange vachizoramba bill riri proposed pari zvino riri kunzi Constitutional Amendment Bill number 2 of 2019.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika uko kuri kuda kuitwa nehurumende. FC Platinum neHighlanders dzokweshana mangwana mumukombe weCastle Challenge Cup. Iyi ndiyo mimwe imiso yenhau dzedanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nhasi nevamwe vavo vari muchikwata chePolitical Actors Dialogue kana kuti Pollard. VaMnangagwa vaudzwa zvabva kumakomiti matanhatu anoshanda ari pasi pePollard. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriro waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe pamire vaMnangagwa pane zvabuda mumusangano wanhasi. Asi tabata sachigaro wekomiti yezvemitemo uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly Professor Lovemore Maduku kuti tinzwe zvaitika.
Sangano wafamba zvakanaka. Zvatanga tichiita ipapa panga pari pekuti makomitis epolars vange vachiparura zvavanga vakataurirana zvatoda kuzvinzika nehurumende. Tichiite mukana wekuti mutungamiri wenyika vachitora zvinhu izvozvo zvekuendesa kuhurumende vozodzoka kwatiri vachitaura kuti chii chavari kufunga uye vanoda kuita sei. Saka ndozvatanga tichiita isu komiti yedu yaitarisa zveconstitutional amendment yakaiswa nehurumende. Tapira nyaya yedu yekuti tiri kufunga kuti panguva ino ingavabvise bhiriro rimbomira kuenda mberi muparliament kuitira kuti vamwe vanhu vese vemuZimbabwe vanosanganisira uye vari kuPollard vaunzewo pfungwa yezvinhu zvavanoda kuti zvichinjwe mubumbiro remutemo zvichienderana neelection ichaitwa muna 2023.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatambira sei zvinyunyuto zvamasvitsa izvi?
Ivo vataura kuzvakanaka kuti ndazvinzwa ndaakuendawo nazvo kuhurumende, asi zvimwe zvacho vanga vachitotambira kuti zvine musoro. Chavasina kukwanisa kupindura ipapo changa chiri chekuti vanoti hurumende yavo ichapa anza yekuti kunyaya yekuti amendment bill reconstitution rimbomiswa kuitira kuti vanhu vese vauyewo nepfungwa dzavo. Izvozvo havana kukwanisa kupa mhinduro yakasimba vati vari kumirira kuzodzoka. Tichasangana navo kuti vhiki rinouya.
Kune vamwe vanoti vaMnangagwa vanotevedzera zvinodiwa nebato ravo reZANPF. Nekudaro zvose zvamuri kuita izvi muri kuedza kuteya nzou neriva. Munoti kudii nazvo?
Hasiwo maonero atiri kuita isu. Kudai taiteya nzou neriva hasati tanga dai tingori kuPollard. Tiri kufunga kuti zvinokwanisa kushanda. Tichaona ndokutotangisa kwataita kuti tinyatsoona kuti hurumende yavo iyi inoita zvimwe zvinhu here zviri kubva kuvanhu. Saka tirambomirira kuti tinoda vachaita sei. Nyaya takabudisa pachena yekuti aiwa hatisi kuona kuti bumbiro remutemo ringachinjwa nemachinjiro avanoda kuriita iroro vasina kutora pfungwa dzevanhu. Munhu wese ari kuziva nezvatakataura. saka tichaona kuti vachatichii kana zvisina kuitikawo zvashuwa vanhu vanenge vaine vachitaura chokwadi kuti kupedza nguva asi izvezvizvi hatingatipa tapedza nguva kusvika tazoona zvinoitika
ndezvipi chaizvo zvamusiri kufara nazvo imi sekomiti yenyu panyaya yekuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remutemo
tine zvinhu zviviri chekutanga ndechekuti tiritorambirana nenyaya yekungoti bumbiro remutemo ringochirwa nekuti zviri kufungwa nezanupiefu kana nehurumende kuzvo hatiwirirani nazvo tinofunga kuti bumbiro remutemo rinofanira kuchinjwa kana paita kuwirirana kwevanhu vakawanda vanopfuura hurumende iripo kana vanopfuurana nepolitical party iri kutonga saka izvozvo tiri kusawira nazvo chechipiri hatisi kuwirana nezvitori kuda kuchinjwa zvacho tine pfungwa dzakasiyana pari zvepazvinhu zvazviri zvekutanga zvimwe zvamunoona ipapo ndezvekuti varikuda kuchinja nyaya yekuti makore vavatongi vemhosva majaji ngaabve pa70 years aende pa75 years and kuti vasvike pa75 years purezidendi anenge achingoti gore negore iwo uri fiti here uri and so zvese zvakashata izvozvo nezvekuti kana purezidendi vakanzi vafa kana varesaina pati yapurezidendi inongoti papurezidendi unenge avazopedzisa temu yavo hatisi kuwirana nezvinhu zvakadaro zvakatowanda izvinhu zvekuti tida 50-50 kuti madzimai hafu vamwe madzimai varume hafu kana muri mupalamend zvinonzi gender equality iwo havasi tongoti aiwa tongopa madzimai chete ma60 out of 270 hatisi kuwirana nezvinhu zvese zvakawanda izvi
munoona here hurumende iine chido chekugadzirisa zvamuri kunyunyunda nazvo izvi
isu tiri kudawo kuti hurumende iteerere asi hatingatrasti kuti hurumende yezanupiefu ingatora zvese tiringoda kuti vanhu vazive kuti tiri mukati meinonzi dhemokrasi wese akwanise kutaura zvaanofunga kana vazorambisisa vanenge varambisisa asi hatingaregedzi kutaura zvatinoona zvinoshanda nekuti zvingangoramba nekuti ene tangogara kumba katinongoti zii nekuti zvichangoramba haisiwo pfungwa yatinayo yekupoland pfungwa yatinayo yekupoland ndeyekuti ngatirambi richitaura rimwe zuva remazuva richazobudirira
tiri kuona kuti mupoland umo hamuna bato remdc rinotungamirwa navanelson chamisa pane zvamuri kuitawo here senhengo dzepoland kuona kuti bato iri rapinda munhaurirano idzi
isusu hapana chatiri kukwanisa kuita chekuti chingasiyana nekuti tiri kutaura kuti kupoland uku kwakanaka kuti ngonotaurirana bato iroro rakabuda pachena richiti aiwa poland hapana zviripo kuwesta nguva vachiri kumboshanda nyaya yekuti sarudzo ya2018 haina kuitwa nemazvo izvozvo vava kutaura izvozvezvo saka isusu tiri kusawirana nepfungwa yekuti tomirira kuti tigadzirise dambudziko iroro re2018 nekuti tichitodaro nguva iri kufamba manje manje tinenge taane imwe sarudzo saka tinonyatsoziva kuti ivo vemdc alliance havambotive mekedzi vanotofunga kuti mapartis ari kupoland haana zviripo nekuti akawana mavhosi mashoma pfungwa idzi vari kudzibudisa pachena dzinonyorwa musocial media dzinotaurwa mupress conference hakuna munhu asingazivi kuti ndiyo pfungwa yavo iyeyo
sachigaro vekomiti inoona nezvemutemo mupolitical actors dialogue uye vari mutungamiri wenational constitutional assembly professor Lovemore Maduku vachitaura vari parunhare vari muHarare tichiri panyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebhiri reconstitutional amendment bill number 2 jonga kandemiri westudio 7 abata mutauriri wecrisis in zimbabwe coalition vamarvelous kumaro kuti tinzwe zviri kuitwa nesangano ravo
tiri kutenderera pari zvino nenyika yose tichimobhilaiza vanhu kuti vange vachizoramba bill riri proposed pari zvino riri kunzi constitutional amendment bill number 2 of 2019
zvikonzero zvipi zviri kuita kuti munge muchiramba kuwandudzwa kwebhiri irori
tine zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti tinge tichiramba bill iri chekutanga inyaya yekuti tiri kutarisa kuti constitution iripo izvozvi yemuna 2013 yava nemakore anokwana kuita 7 iripo asi haisati yaimplimendwa zvizere saka zvaisati yaimplimendwa zvizere kudaro hatiemi paine justification iripo yekuti tiamende constitution nekuti tiri kuti ko taona sei kuti iyi iripo yakaipa iyo isati yaimplimendwa zvizere saka tiri kuti dai tambotanga taiimplimenta zvizere tisati tatanga kuisa zvigamba ndechekutanga chechipiri tiri kuona kuti constitution iyoyi ya2013 iyi yakavhoterwa nevanhu vaiita ivo 94.49% pareferendum vakati vari kuida saka zvinoratidza kuti constitution iyi yakabva kuzvido
uye inoratidzawo zvishuviro zveruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe. Tochingawo zvakare pane chimwe chikonzero. Tinoona kuti constitution iyi inoti kana president achinge atadza kupedza temu yake of office, vice president anofanirwa kuita take over mushure mekunge president vabva. Saka izvi zvinoreva kuti bato rinenge riina president ndiro rinenge rasara chete richikwanisa kuti ringe richiisa anenge achizotsiva president. Zvisinei nekuti munhu uyu ari popular here, anodiwa nevanhu here, kana kuti akasarudzwa nevanhu. Saka tinofara kuti constitution iripo iyi yende ichitaura kuti kubva 2023 president yema vice president vaizokwanisa kunge vachisarudzwa nevanhu. Asi bhiri iri riri kuda kubvisa zvese izvi zvekuti president nemavhaisi ake anga achisarudzwa nevanhu, kureva kuti vanhu vanenge vasina kodzero dzekuti vasarudze vamiriri vavo zvikuru sei president nemavhaisi president ake, mumwe wacho anozokwanisa kuzenge achitsiva president kana vatere vabva pachigaro.
Saka veruzhinji vari kutambira sei kurudziro yenyu?
Veruzhinji tinoona vava kunzwisisa zvinhu zvese izvi nokuti tekenge taita dambudziko pakuti mukugadzirwa kwakaitwa bhasikiti iri vakarigadzira vakaita zvine ungwaru nokuti vakaona kuti bhasikiti iri rakanga rakazara mazai akaora. Saka vakabva vaisa pamusoro mazai akanaka ekuda kukwezva vanhu kuti vange vachidhivhaidwa vachifara.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelous Khumalo vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mapurisa emuHarare nhasi ashevedza mutevedzeri womunyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vamunyaradzi Masiwa. VaMasiwa vaperekedzwa kumapurisa negweta ravo vaObey Shava vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. VaMasiwa vanonzi vasvikobvunzurudzwa nezvenyaya yavakaendesa mapurisa kudare vachiapomera mhosva yekuvagarisa mutirongo vasina mhosva yavakazopomerwa. VaMasiwa vakasungwa gore rapera muna Nyamavhuvhu vakagara muusungwa kwemazuva 23. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Asi mutungamiri waTUZ vaObed Masaraure vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanofunga kuti zviri kuitwa nemapurisa izvi kushungurudza nhoo dzavo chete.
Vachava Masiwa negweta ravo mapurisa aradza kukatyamara vachibvunza kuti komauye negweta tachida kuti muye muya moga tine nyaya dzataida kubvunzai. Asi madudano vakuru vavo pazosvika pakutaurwa nyaya yekuti mapurisa aroda kunzwisisa nyaya yekuti VaMasiwa vane lawsuit yavari kuita kuti iri kufamba sei. Zvinove zvitsva kuti kana uchiitira lawsuit against the police inokudana ikoko kuti vakubvunza kuti yakamira sei. Lawsuit iri kuitwa navaMasiwa ndeyekuti vakagariswa muHarare remand prison for 23 days vachipomerwa mhosva yekuti inga vanga vari mumwe wevanhu vaiita mhirizhonga muna August musi 16 August mugore ra2019 asi vakazosvika pakuzoreleswa pasina kuitwa prosecution sezvo panga pasina kana umboo kana pekutangira nyaya yestate. Saka ndozvakunzi nemapurisa ndozvati arichikudanirai kuti tinzwisise. Zvinove zvinhu zvisingasiitike kuti munhu anodanwa nevanhu vavapomera mhosva kuti uchivasuwa vokudana kuti ravunzwisisa nyaya yako zvisiri pamutemo kuti uri kutoindafiya nemunhu ane nyaya yarwisa kumatare. Saka tiri kutoona kuti mapurisa anga akushaya pekubata vazongonhongoredza tsono. Asi ndafara kuti vaMasiwa pataura navo vati nyaya iyi haisi kuzodzoka kumashure vachaenderera mberi vachisuwa mapurisa nekuvashukurudza kwavakaita.
Vane magwaro avanyoreswa here ivo vaMasiwa? Hatingati kana mastatement.
Havana magwaro havanyoreswa nenyaya kuti zvazviitwa nepolisi hazvisi pamutemo kuindafia nemunhu mune mumhangari ari kuedza kudomhangarira mapurisa emuZimbabwe kuti akamushungurudza akamugarisa mutirongo kwemazuva 23 zvinove zvinhu zviri pamutemo kuti angaendawo kumatare achitsvaga kuti matare amugadzirisirawo nyaya yakawa nechaangawanewo pakukombanzeshen saka havandotendegwe saka vanga vasingakwanisi kumunyoresa chinhu vangoshamisika kuti adoya nemagweta zvirikudoshungurudzawo magweta ava masiwa vanga vachifamba navo kuti mapurisa akuita hunhu hwakafumuka kudai hwekuti vanoenda kunodana munhu avamhangarira kumatare sei vachiindafia nenhaurirano dzinenge dzichifanirwa kuitwa kumatare hapana chavakwanisa kuvanyoresa asi magweta ari kuratidza kushushikana nenyaya kuratidza kuti pamwe judiciary yedu yaakutoramba ichitokompromiswa nenyaya yestate isiri kuda kutora basa rayo seriously.
Takanzwawo kuti mahofisi enyu akambopazwa mazuva adarika aya mapurisa ari kuongorora nyaya iyi matimanzwa here kubva kumapurisa?
Hongu mahofisi edu akapazwa tikazivisa mapurisa nyaya iyi kwavari mbavha dzakatopinda dzakasiya zvimwe zvose dzikatora mafaira nemamwe mapepa anga ari kumahofisi kwedu tikamira kushandisa mahofisi aya kwenguva refu tikarega kushambadza nyaya iyi tataura nemapurisa kuti vatsvagurudze kuti tione kuti chii chakaitika dambudziko ratinaro nanhasi hatina chatati tawana kunzwa kwavari kuti vawana chii vaakutoita sevanoda kutodisturba kushanda kwedu vachigara vari pamahofisi vachiita setsvagurudzo yavanoita asi vasina malidza vari kuwana saka tangozotiwo kubva muzvana 16 kutanga mupemvuro hatishadi hedu mapurisa kuti atibatsire taakungoshandira tongosiya sechikamu chakapfuura chakati hazikushayikwa solution.
Avo vanga vari mutungamiri waatuzi vaobei vaobed masaraure vachitaura vari parunhare vari kuhwedza najonga kandemiri westudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wasachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat varamba mashoko ari kupomera mhosva sachigaro wavo yekuita zveuori. Gwaro raburitswa nevamwe vashandi veAfrican Union riri kupomera mukuru wavo nyaya dzekuita uori panyaya dzekupinzwa mabasa kuri kuitwa vanhu musangano iri. Kenya yawana nhasi munhu ane coronavirus. Bazi rezveutano muKenya razivisa nhasi kuti pane chizvarwa chekuKenya icho chabva kuAmerica ndokupfuura nemuLondon chawanikwa chiine coronavirus asi munhu uyu anonzi haasi panjodzi yeurwere. Apo chirwere checoronavirus chiri kuramba chichitekesera pasi rose, MDC inoti veruzhinji munyika vari kushushikana zvikuru nekusabuda pachena kwainoti kuri kuitwa nehurumende pamusoro pegadziriro yayo pakurwisa chirwere ichi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachipa maonero avo mugwaro riri padande mutande rebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, munyore wezveutano mubato iri Dr. Henry Madzorera, vanoti kutekeshera kwechirwere checoronavirus pasi rose kuri kuitika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika. Dr. Madzorera, avo vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, vanoti hurumende ine nhoroondo yekusabuda pachena pose panoitika matambudziko makuru munyika. Vanotiwo kunyange hazvo madhokotera navana mukoti vave kudzidziswa zvizere pamusoro pechirwere ichi, izvi zvakanonoka kuitwa uye vane chikonzero chekutyira kuti hurumende haisi kubata nyaya iyi zvakanaka.
Isi tinofunga kuti hurumende inofanira kubuda pachena ichitidzidzisa zvese kuti tava papi, tava nemakesesi mangani, nokuti pakaramba pachiita runyerekupe mumanewspaper nemune zvimwe social media yekuti panwa makesis auya munyika asingazivikanwi, hurumende isingabudi pachena ichitiudzawo kuti gadzirire zvakashata, zvinoita kunge vane chimwe chokuita neutachiona ihwohwo. Isu tichiziva kuti kwete, zvinhu zvangoitika zviri pasi rose. Vanofanira kudzidzisa isu vagari muZimbabwe, vanofanira kutipa maguidelines okuti toshanda sei neutachiona uhwu wakamirira kuya muZimbabwe nokuti toziva kuti uchauya inguva chete.
Dr. Madzorera audzawo Studio 7 kuti nekuda kwekuve pedyo nemuganhu weZimbabwe neSouth Africa, guta reBulawayo rinogona kuwirwa nedambudziko recoronavirus sezvo chirwere ichi chavewo muSouth Africa.
Bulawayo iri pedyo zvikuru neSouth Africa, vari panjodzi nokuti tozaura South Africa kwaane macases. Asi zvakare kudzivirira inyaya yekuti gare takavhura maziso tiise vasevenzi vakakwana kuborder yedu yokubhai bridge tichiwedzera pano mamaborder ese atakaisa vasevenzi vedu.
Nyanzvi mune zvekurapa uye vakambovewo mutevedzeri wegurukota rezveutano vaEdwin Mguti vati hazvishamisi kuti pane kushushikana pamusoro pechirwere checoronavirus sezvo chiri chirwere chitsva change chisati chazivikanwa nezvacho pasi rose. Vaati matanho ari kutorwa nehurumende ari mugwara uye hurumende haingatadze kutaura chokwadi pamusoro pechirwere ichi.
Matanho ari kutorwa nehurumende yeZimbabwe matanho akanaka. Vari kukurudzira nzira dzokudzivirira dzandataura idzi, uyewo pane kutiongororwa kuri kuita vanhu vese vari kupinda munyika kumabhodha kumaairport. Handifungi kuti hurumende ingava nechikonzero chekuvanza kana kuviga kana kupa vanhu tsananguro kana information isina kukwana maererano nezvairi kuita pamaererano nechirwere ichi.
Vachitaura nevatapi venhau muBulawayo nezuro kurukota rezveutano vaobhadhaya Moyo vakati vanoshushikana zvikuru nekuti kune vamwe vanhu vari kuita sezvinonzi vanoshuvira kuti munyika muve necoronavirus vachitaura zvisiri izvo. Vakati veruzhinji havafanirwe kuvhunduka nekuti hurumende iri kuita zvose zvakafanira mukudzivirira chirwere ichi kuti chisapinde munyika. Munyori webazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vakatsinhira mashoko aya vachiti veruzhinji havafanirwe kutarisa kuhurumende chete asi kuti basa remunhu wese kuchengetedza utsanana senzira yekudzivirira chirwere ichi. Kusvika pari zvino Zimbabwe haisati yave nemunhu ati abatwa necoronavirus iyo yauraya vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana manomwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Let's talk ngati kurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Chatino kupakurirai musi wechipiri china nechishanu nasi tangatiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Mutorana navahove vari kumberengwa. Kumberengwa kuri nani? Ini zvangu ndingada kutaura pamusoro pecoronavirus. Daiwo hurumende yatopema mari yakatowanda chaizvo kunyika dzakapfuma kuti vagare vane mari inoita kuti vagadzirire nyaya yecoronavirus tingapera. Kumberengwa kuri nani zvako? Tinongodonha tichimukawo. Ini ndingakumitirai kozvino muzvipatara kune kumakirinika handisati ndambosangana nazvo zvino zvekuti vanhu vari ku puanje chenjedzo yechirwere chaandisani ndambosangana nazvo. Zvinonge zvoona madati mutande imomo.
Sadai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Ndaiti vatoinda kudzinyepinuro vachiparidzira nezvenyaya yecoronavirus zvingaitwa nakuedza kudzivirira chirwere ichi zvingaitwa kana chichinge chapinda mubani.
Naboti ndirikwa DC ndoda rubatsiro chado kuti hurumende yedu haina kuenda kunoti South Africa yaata kwane coronavirus apa vanhu vachizarinda kundohodha kuSouth Africa nezvarinda kundohodha kusaurika chirwere chaiyo topinda munomu. Saka hamenoti pamabhodha pangagadzirawo seti pamabhodha pane zvinhu kuno kwaDC kwamugari hapangetambotanzo panyaya yecoronavirus pagadziri yachona iyi.
Nautaurana kanzira nyapokoto kwaisiruti tambudziko rataita kuno kunderekuti isisu awenesi hatisi kukwanisa kuti tinge tichiita inhau yekuti mapurisa anonge achitibhukaika. Saka unokwanisa kutaura sei manje nemaresident? Pese pese unobhuka pamwe unobvumirwa pamwe haubvumirwi. Saka zvinhu zvacho izvozvo zvichatoita kuti dambudziko iroro kana razotibata manje awenesi inenge iri shoma. Vanoita nezveutano vanofamba mumaraini wayawaya vachiita sei sei vakaedzerwawo tika vanhu vamango anokwanisa kuti vanhu vatrenwe voenda mumaraini vachiitawo madoto dhoaya vachidzidzisa vanhu Toba iba boto zoto isisu batini toa ma feedback meeting baba. Kwa zindo batini ngeri chitinya to tembiru wa iba. Kwa zine ngeraka kura kutu interrupt ni wanu wese parumu wadi. But yo waka bata one koku. Isisu batini toa ma feedback meeting baba. Tochiba sira na nao kutia yo. Mkwana muna ada iso ndaye na ya kuchipata.
Ini ndini Marvelous Mlanganya huye ndiri mu Washington.
Zvikwata zveFC Platinum neHighlanders zviri kupinda munhandare mangwana mumakundano enhabvu emwaka uno. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Zvekwata izvi zviri kusangana mumutambo weCastro Challenge Cup panguva iyo. Zvikwata zvemuHarare zvisina nhandare dzekutambira mwaka uno. Uyezve pasingazivikanwe kuti mitambo yegore rino ichatanga rini. Asi veDelta Beverages vaburitsa mari yekuti mutambo weCastro Challenge Cup uenderere mberi, vachatora mukombe uyu vachiwana mari inoita iyo zvuru mazana mana zvemadhora emuZimbabwe. Vacharohwa vachipiwa mazana maviri nemakumi mashanu ezvuru zvemadhora. Maziso ese mumutambo wePlatinum neHighlanders achange ari pamurairidzi weFC Platinum Hendrik Piet de Jong, uyo akasiya bhosvo achienda kumapiwa Platinum Boys gore rapera. De Jong ndiye akabatsira Highlanders kutora mukombe wechibuku Super Cup kuti ipinde mumutambo uyu. Izvo munyori wezvemutambo wenhabvu Tedious Manyepo anoti De Jong anogona kusiya chikwata chebhosvo chisina mufaro.
Na tichitarisa kuti coach aimbokocha Highlanders Hendrikus De Jong ava kukocha FC Platinum, munhu wekuti akanga akwanisa timudzira chikwata cheHighlanders chikatokwanisa kurova FC Platinum pacup yechibuku, ava kuFC Platinum zvokuti anogona kunge achinyatsonzwisisa kana kuziva zvinhu zvese zvinokwanisa kunge zvichisvika kuHighlanders.
Mutambo uyu wauya zvekare panguva iyo zvikwata zvichangobva mubishi retenga vatambi vatsva, zvekuti ndiyo nguva yekugona kunge kudada nebhosvo kuratidza zvakapakata mwaka uno. FC Platinum yatenga vatambi vakawandisa kusanganisira Ralph Kaondera kubva kuTriangle, uyo akapedza ari pachinhano chechipiri pamukombe we 2019 Castro Soccer Star of the Year. Bhosvo haina kutenga vatambi vakanyanya, asi mumitambo yekuedzana masimba yavanga vaitamba zviri kuratidza kuti mukokeli Dube, Michael Katsairo naPrince Dube vajairana. Zvakamira zvakadai, mutsigiri webhosvo Muzvare Muchaneta Shayani wako vanoti mukombe ndewavo.
Haisati tambotinga players akawanda, totogutsikana naye nevari ipapo, tototemba nawo ende yakatosimba timu iyoyi, tirikuona tichitora mukombe.
Asi Manyepo anoti semaonero ake FC Platinum iri kutora mukombe sezvo yanga iri pamwe chete kutamba mucup Champions League apo bhosvo yaive iri pazororo.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatume, asi unofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Kuvateveri vezvikwata zviviri izvi, vazhinji vavo vamirira kuona kunoenda chimbo nedohwe mangwana apo Highlanders neFC Platinum dzichakweshana muBaba Field Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa dambudziko rechirwere checoronavirus icho chavhiringa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongo yadi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nhasi nevamwe vavo muchikwata chePolitical Actors Dialogue. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika kuri kuda kuitwa nehurumende. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare, Manheru. Kana mchida kutitumira tsamba mboja, zitumire ku studio 7 at voanews.com. Anoko onika ene mfaro, ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 Mbimbitho 2020 nguChris Gande endaweni zethu lamhlanje.
Ngisilindawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lo wile uthiwa yiCorona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andibazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona. Sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezileminye imkhuhlane ezinje.
Abo mkhankaso owe present danger hashtag coronavirus Zimbabwe campaign bathi uhulumende kethule umthetho wokuba manzonzo omumo wezempila kahle elizweni owe national state of emergency.
Uqinisile upresident esesikuachivile ngokukhuluma nje kuphela. Uyazi ukuthi lize lethu bekuhlala kuliwa ngezepolitiki, kuliwe kuze kulimale kufa abantu. Khonoko nje ukuthi siyakwazi ukuhlala phansi singamaqembu ahlukeneyo, sihlale phansi sixoxe, iachievement on its own.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana labakhokheli bamabandla amancane akumanyano wePollard Estate House. Kuhoza Friday kuliviki silejaha elisakhulayo elipheka libuye njalo licule umdumo wakulezinsuku owehouse music umncedisi moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abo mkhankaso wokulwisana lokusabalala kwegciwane le-coronavirus owe present danger hashtag coronavirus Zimbabwe campaign bakhuthaza uhulumende ukuba ethule umthetho wokumamanzonzo komumo wezempilakahle elizweni owe-national state of emergency phansi kwemizamo yokuvimba ukuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus eseliyingozi emazweni amaningi omhlaba. Mavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Abomkhankaso we-present danger hashtag coronavirus Zimbabwe campaign baveze lokhu emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe e-media center lapho abaveze ukukhathazeka kwabo ngokuphatheka kwahulumende kumalungiselelo okuvimba ingozi engehlela ilizwe yaleli gciwane le-coronavirus. Omunye wamalunga la unkosazana Esther Wongai Zimudzi ulandisa kabanzi ngale nkuthazo yabo kuhulumende.
Other countries, including the China, they've now stopped planes leaving out the country. So similar
abakwamanye amazwe okubalisa eChina kaba savumeli indizamchina ukuphuma lokungena emazweni abo. Ngokufanayo kasimelanga njengelizwe sibe lokho siyekethisa kulolu dawo. Kunje sike saba lesehlakalo salowana muntu okubikwa wabaleka isibhedlela seWilkins waziphumela nje. Wayevela ngaphi lo muntu? Wayevela kwele Thailand. Kungani sibavumela laba bantu bengena kulele? Sekumele uhulumende athathe amanyathelo alukhuni ukuthi anelise ukulondoloza impila kahle yezizwalane zakhe. Iqiniso yikuba kasilakho okwaneleyo kokuzenqabela kulolu dubu.
To put a lid on it. And it was just in one constituency. What more now of corona?
Kodwa uhulumende weZimbabwe uthi useyenze konke okusemandleni akhe ukulungiselela ukusabalala kwaleli gciwane ngendlela yokusibanga esiphezulu. Umphathintambo ogatsha lwezempila kahle uDr. Obadiah Moyo ulandisa ngamalungiselelo abo besebenzisana labezinye ingatsha zikahulumende ezigoqela olubona ngendaba zasekhaya ukulondoloza imingcele. Abekomidi ekhangela udaba lwezempila kahle edalela eParliamente basanda kwethekelela esilindweni sendizamchina ese Robert Gabriel Mugabe International Airport lasesibhedlela seWilkins Infectious Hospital eHarare uyazibonela isimo samalungiselelo okwenqabela ukusabalala kwe-coronavirus elaziwa njalo ngokuthi COVID-19. Umgcini sihlalo wale komiti uDr. Ruth Labode ugcizelele ukuba ngempela uzilungiselele ngokwaneleyo uhulumende ukulondoloza uzulu nxa lingasabalala leli gciwane eZimbabwe.
Sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lo wile ukuthiwa yi-corona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andi bazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona. Sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezilemi imkhuhlane ezinje.
EleZimbabwe libikwa lidinga izigidi ezedlula ezinhlanu zamadola emelika 5.2 million ukuze lenelise ukulungiselela ngokugcweleyo ukuvimba ukusabalala kwegciwane le-COVID-19. Kunje abe-Global Fund sebethembise ukupha eleZimbabwe izigidi ezingamachumi amabili lanhlanu zamadola emelika 25 million yokusebenzisa kulolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba lunye. Ababili abacatshangelwa ukuthi bebengaba legcikwane le-coronavirus kobulawayo babikwa betholakale bemsulwa. Ababili laba bathiwa babulawa ngumvimbano nje kuphela. Kodwa kwamakhelwane eSouth Africa inani labatholakele belegcikwane leli lokhu liqansa selize layafika kumachumi amabili lane i-24. Kuzwekazi le-Afrika sokulamazwe alichumi lasitshiyagalombili 18 aselabantu abatholakale belegcikwane leli. Kulamazwe athi Kenya, Ethiopia, Sudan leGuinea asanda kuba labatholakale belegcikwane leli. Kwele Canada, unkosikazi wenhloko kahulumende unkosikazi Sophie Trudeau utholakale elegcikwane leli. Okubangele ukuba umkakhe umnumzana Justin Trudeau azivalele lapho angasoze athintane khona labantu. Kuthi ngapha kwele Melika izikolo sezivaliwe njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane leli. Kwele Italy osekule nani eliphezulu kulele China ekuthelelaneni leli gcikwane kulabantu abedlula phose amakhulu amabili 189. Abatholakale belegcikwane leli kusukela izolo kuphela. KweleNgilandi imidlalo enguqu yesigaba se-Premier League isidluliselwe phambili kumhla ka-4 wenyanga ezayo ngenxa yegcikwane leli. Okudanisa abanye eZimbabwe ukuthi akulalwazi olupheleleyo ngokuqhamuka kwegcikwane leli. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi othi ulwazi alukho ngaleli gcikwane.
Well, okokuqala abantu nje indaba lithe ifika abantu bengathi hayi bayayizwa kodwa nje abalandaba layo kakhulu. Kodwa ngokunanzelela indlela esibikwa ngayo nokulandela ama-statistics njalo sinazela abantu abangabantu abathanda lo mdlalo lo wenguqu. Babukela lapha kuma omabona kude ukuthi kulama game asekhanselwa amanye asedlalwa u-empty stadium. Abantu bekhasi ukuthi hayi babona indaba lasiyo indaba elula and abanye sebeze bekhuluma lapha ungeza lapha ku-social media abantu bethi hayi kungangcono labantu uhulumende afake umthetho wokuthi engxenye abantu kuye kuwavoti ukuthi kube labantu abangena abavela kwezindawo lathi abeZimbabwe ke sibaleke ukuba siphuma siya kwezindawo. Ngimkhumbule yonke leyo buya abantu sebeze kwa United States ukuthi kabi threats leyo izasifatha njani nje izaletha abantu abavela emazweni lawo yabo China oItaly obani bani abantu abantu ngathi hayi kade sebe sethukathile babo ngiyomkhuhlaka zomkhuhlane wokudlala.
Manje zikhona yini indawo ezingabapha ulwazi lokubana bayenze njani kakhulu nxa umuntu kumbe ezithola ekhwehlela okungajayelekanga lokunye okunjalo ecabangela ukuthi kungaba kuligcikwane leli. Zikhona yini indawo ezilolwazi lonono?
Owakathesi ngibona ungathi kulapha esingathi thina uhulumende wethu ehluleka khona ngoba akula sibili muntu asibabona abantu abahamba lapha kuma-communities abahamba kuzulu bebafundisa ngoba indlela osuwayebesofa engathi kuba lawo le team ephumayo ihambe ebantwini ihambe ihlanganisa abantu ingene emabandleni ema-chechi lapha itshela abantu ukuthi abantu bangenzani kube bananzeli nxa umkhuhlane usukabenze kodwa-ke siyakunanzeli khona okwase kubone yebo kambe siyezwa abaminisa nxa bezixoxela ngesikhathi senyuzwa ukuthi hhayi kule ndabeni kodwa sibili i-community kathesi hhayi akula muntu ongakutseli ukuthi into ebambekayo ngalo mkhuhlane kuyinje ukuthi kumbe nxa usicabangela akukacaci. So ke engxenye singathi uhulumende kulapho kule gap khona wakhathesi.
Lo-ke umnumzana Ambrose Bindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le kwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umahluli omkhulu elizweni uChief Justice Luke Malaba usesole ukungagqitshwa kokwakhiwa komthethwandaba kamantshi oyeGwanda Provincial Magistrate Court oseleminyaka engamachumi phose amabili usakhiwa. UMalaba ubeseGwanda lamhlanje ukuzozibonela ngokwakhe ukuqhubeka kwalomsebenzi. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
UMalaba bephathwe ngumphathi ntambo ezomthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lowentuthuko ezabelo umnumzana July Moyo bezobona okwenzakalayo kulomthethwandaba oqala ukwakhiwa ngomnyaka ka-2004 kodwa kuze kube lalamuhla awukapheli. Ekhuluma ngemva komhlangano obungavunyelwa intatheli zindaba, uMalaba uveze ukudana okukhulu ezithi sekumele kuthathwe inyathelo elizadala ukuthi lesi sakhiwo siphele. UMalaba othuke wavakatshela kulesi sakhiwo kabili nyakenye ngemva kokuba inkampani ye-Mutual Construction eyiyo eqhathiwe ukuyenza lo msebenzi iphiwe imali yokwakha kodwa uyamangala ukuthi akulo sekuthe kwenziwa.
This then became a cause of grave concern to the Judicial Service Commission, particularly in view of the magnitude of the building and also in view of its significance as a means of providing access to justice to the people. Therefore, it is important that a decision be made as to the way forward.
Lokho kwasikhathaza kakhulu thina ababona ngomthetho. Ikakhulu nxa sikhangelele lesisakhiwo esingaka. Njalo lokuthi siqhakatheke kangakanani ekwethulweni komthetho. Kungakho kuqhakathekile ukuthi sithathe inyathelo sesiya phambili.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi zinenge inhlelo uhulumende engakazigqibi kulesi sabelo.
Ukuthi silama projects amileyo anjengeGwanda Polytech, iJoshua Mqaboko eliqhaso kwakhiwa ngo iOld Site ngo 83 namuhle new site lokho kungilimila ama crane akwenziwa lutho ikhothi yena leyana sizifuna ukuqaliswa kutsha akwenziwa lutho ibridge likaMthabezi kalenziwa lutho singabala ama project egovernment wonke eGwanda mileyo maningi kakhulu.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla wayengumeya wedolobho leGwanda uthi bekungadingakali ukuthi uMalaba liqula lakhe basuke khona lesigodlweni bezobona isakhiwo esingakapheli.
Okuswelakalayo ngabantu abazokwakha, sifuna ukubona abantu bebuya bezokwakha hathi bezobuka nje engathi ngama-tourists. Indaba ye-tourism kuhulumende kayipheli, ngakwenziwe izinto kungabe kukhulunywa ngazo. Abantu bezobuka nje engathi ngabantu ababukela impophoma zasefolosi kumbe amanxiwa waseZimbabwe. Kangiboni ukuthi kuza kwabo kuyanceda ngani. Kuyanceda ngokudla imadlana naleyo khona. Leyo mali ngabe kude ngizamende London isakhiwo saphela. Sikhathele ngabantu abakhuluma ngomlomo bengenzi lutho.
Umnumzana Stanley Madam Mombe, umqondisi we-Mutual Construction layo obesemhlanganweni waseGwanda namhlanje, akathandanga ukukhuluma le ntatheli zindaba esithi sivumelwano asibhalelana lorhulumente asimvumeli. UMalaba ugcine esithi bazahlala phansi loyakhayo baphumele sinqumo kusasa ukuze umsebenzi uqhubeke. Uziyambilayo uveze ukukhathazeka esithi kuyamangalisa ukwenzakala eGwanda ngoba kwabanye amadolobha afana leChinoyi umsebenzi ofanayo uyaqhubeka kuhle. Lo mthetho ndaba ukhangelelwe ukunceda kakhulu ekuthoniseni kwamacala ngokuphangisa lapho uthe waphela. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk, lapho esixoxa khona ngomkhuhlane we-coronavirus. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abebutho lakwele Melika babikwa behlasele endaweni egcina izikhali kwele Iraq lamhlanje madabuka kusa, bephindisela ukuhlaselwa okuze okuke kwenziwa inkamba zomanyano webutho elikhokhelwa yiMelika ngabeqembu labahlamuki abasekwele Iraq abe Iran. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla uhlangane labakhokheli bamabandla amancane akumanyano wePollard Estate House, lapho athe khona inkulumo phakathi kwakhe lenkokheli yamabandla la sezilethe inguquko enengi elizweni. Umnangagwa uthe yinto ejabulisayo njalo eqakathekileyo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla ezombusazwe, kudingwe indlela zokulungisisa umnotho welizwe lokunye okuhluphayo. Inkokheli yamabandla amancane engena emhlangano lo igoqela umholi we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa yena wala ukungena kunkulumo leze esithi ngamadlwane. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lebandla likaChamisa umnumzana Edwin Dlovu yena othi uMnangagwa kumele akhulumisane loChamisa ngoba nxa ezimisele ukulungisisa udaba lweZimbabwe.
Akula kuvumelana laye ukuthi athi kunengi asebekwenzile beyinhlanganiso yePollard. Umgabe esaphila waka wasihleka nje senza ihlaya ngathi amabandla aphikisayo esithi yena ungahlanganisa u-0 plus 0 ekugcineni impendulo yabe lokho engu-0. Amazwi akhe nala aphendula ke umntana wakhe uMnangagwa nguyamtshela umbuso ukuthi ke inhlanganiso yabo yePollard amabandla abahlangana labo kuhlanganisela lona lezanu phefe likaMnangagwa yi-0 plus 0 kuzaphuma u-0 njenge-ansa ikhonomi angeke bayenelise ukuthi bayivuselele nje. Ngabantu abadlalayo ke angeke bayikwanise ikhonomi, yikho sithi hayi ngu-0 plus 0 kakutshintshi lutho, akula kuningi asebekwenzile. Ikanti okuningi asebekwenzile yikudiliza ngoba ama-resources amalutshwane eZimbabwe nala bayasebenzisa ke bendawonye betshona bexoxa ke befida ke inhlanzi emapulazini, akula nto ibambekayo esingathi Pollard siyenzile.
Kuyini uMnangagwa amele akwenze ukuze kube le nkulumo eziletha utshintsho eZimbabwe?
UMnangagwa okumele kwenze yikuthi ke abize umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC Alliance ke uMongameli uChamisa, bahlale phansi bakhulumisane bavumelane ukuthi yebo kambe ndoda waqilibezela kodwa i-economy angekwenelisi ukuthi uyiqilibezele. Bavumelane ke ukuthi kukhulunyiswane ngoba into enkulu esilimazayo elizweni yindaba ye-legitimacy ukuthi khona laba bantu akumelanga babe khona phana, labo bayamangala ukuthi bafike njani. Osekumele kwenzakale kabize uChamisa bahlale phansi, nxa esesaba ukukhuluma la eyedwa kabize-ke uThabo Mbeki-ke umngane wabo kuZanu PF babuye bazokhuluma udaba lokuthi kulungisiswe indaba-ke yokukhokhela ilizwe esingathi yi-governance. Bangakulungisisa khona lokho ezinye izinto eziningi zizalandela, njalo baningi abantu abale-expertise eziningi-ke kwi-economy abanjengabotendayibiti abazancedisa ukuthi umnotho welizwe uvuke njani.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ilunga le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. UNtungameli uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli somanyano wePollard umnumzana Khalipani ephugeni yena othi uMnangagwa uqinisile ukuthi kuningi asebekufezile kunkulumo zabo.
Kuningi ngempela uqinisile uPresident esesikuachivile ngokukhuluma nje kuphela. Uyazi ukuthi lize lethu bekuhlala kuliwa ngezepolitiki, kuliwe kuze kulimale kufa abantu. Khonoko nje ukuthi siyakwazi ukuhlala phansi singamaqembu ahlukeneyo, sihlale phansi sixoxe, iachievement on its own. Kodwa ungabheka last week noma last week part 1 umongameli weBotswana ukhulumile ngayi Pollard wathi into yokuqala ngempela emhlabeni njalo into ejabulisa kakhulu. Khonoko kuchaza ukuthi sesibonise umhlaba wonke ukuthi ngemva kokhetho siyakwazi ukuhlala phansi sixoxisane. IZimbabwe ke uyakwazi ukuthi ibe isolated for a long time, especially with international community. Kuningi ke sikwenzayo, uzokwazi ukuthi ngikhuluma nawe nje bekumele ukuthi ngabe mhla ka 20 siyehla lapho eWashington sizoxoxisana nabo congressmen ngama sanctions afakwe eZimbabwe, kodwa ngenxa ye coronavirus si deferred for later date leyo trip.
Kodwa abantu abanengi bathi lidlala amadlwane lezano akulalutho elilwenzayo.
Vele kanti bangathini msakazi, ngoba phela bona iprogram yabo uhlelo labo ukuthi abantu bezimbabwe bemele bahlupheke kakhulu, maze behlupheke kakhulu bese kwenzeka ukuthi mebe babavotele. Hayi, thina asikho lokho esikusebenzayo. Thina sisebenza ukuthuthukisa ilizwe lakithi. Abantu bakithi bayahlupheka kakhulu emfowethu. Ungaye United Nations othola bekhuluma ngePollard, uye African Union othola bekhuluma ngePollard, uye SADC othola bekhuluma ngePollard, uye la South Africa next door, ilizwe ngempela elithuthuke kakhulu esifisa ukufana nalo, lalo bakhuluma ngePollard. So laba bathi Pollard akulalutho ngamadlwane nje, hayi angazi ukuthi uzokholwa bani msakazi nalabo abalalela emakhaya. Kodwa engikuchoyo ukuthi siyasebenza, siyasebenza akudlalwa. Umsebenzi wethu nje very soon lizobona, abanye bafisuqala ukubonakala umsebenzi wethu. Ibudget le ngikhuluma ngayo ka 2020 isanitary way ifakiwe khona lapho, isikhona. Ifree education yinto esetshenzwayo ku budget, kukhona konke lokho.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somanyano wePollard ubexoxa icingweni loNtungamile Nkomo Studio 7 ekwaBulawayo. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqwele Highlanders uMark Harrison uthi bazimisele ukuphakamisa inkezo yeCastle Challenge Cup kusasa lapho abadivana lentshantshu zesigaba sePremier Soccer League iqembu leFC Platinum. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Harrison uthi iqembu leHighlanders likwenze konke okusemandleni nalo ukulungiselela imidlalo yalonyaka, njalo bawulindele ngamehlo abomvu wakusasa wona athi bakhangelele ukudlala kuhle banqobe.
So far we've had a very good pre-season.
Sibela amalungiselelo amahle kakhulu, silungiselela imidlalo yalonyaka, njalo abadlali bethu labo batshengise ukuba bayamukele kuhle lokhu ebesikwenza. Lo mdlalo wangomgqibelo ngumdlalo omkhulu kithi kanye lakuqembu leFC Platinum.
Umdlalo weCastle Challenge Cup udlalwa phakathi kweqembu eliphakamise isicoco seligi kanye leqembu eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup. Njalo nyakenye iqembu leFC Platinum yilo eliphakamise isicoco seligi, kuthi eleBhoso yilo eliphakamise inkezo yeChibuku. Kusenjalo abadlali beqembu leHighlanders abawalisa ukapteni weqembu njalo nginozinti uAriel Sibanda, imvimbi uPeter Mudua kanye lomgadli uPrince Dube. Kabasayi kuba ingxenye yeqembu elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weAfrican Nations Championship iChan ngamafitshane, ngemva kokuba iqembu leBhoso lingabakhululanga ngoba lifuna bedlale kumdlalo weCastle Challenge Cup. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association uXolisani Gwesela utshele intatheli zindaba ukuba abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bathe laba badlali abasekho enhlelweni zabo.
Sithole umbiko ovela kubaqeqeshi beqembu lesizwe besithi abadlali beqembu leHighlanders kababuyanga ukuzololonga labanye, njalo ngaleso sizathu abasoze baye besabakhangela. Iqembu leHighlanders lona belisitshelile ukuba abadlali balo liyabasebenzisa kumdlalo weCastle Challenge Cup, kodwa abaqeqeshi bona bathathe isinqumo esokuba bahle bayekele ukuba yingxenye yeqembu lesizwe.
Ukwesela obe
was a Friday, my darling, was a Friday, I'm saying.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silejaha elisakhulayo elipheka libuye njalo licule umdumo walezinsuku owe house music umncedisi moyo odume ngelokuthi ngu DJ Cooperman. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Manda we Studio 7.
DJ Cooperman sekhathazile ngontoti ziyathunqa ngomculo wakhe wamapiano wona ke iwomculo othandwa ngontanga. Uma unondo udabuka kwamahlaba ithwale empilabuso.
Ngikhulele edolobheni lakobulawayo ke ngafunda esikolo seMilton High engenze khona i-high school yami. Ngasuka eMilton High ngaya ePoli ke ngenza i-machine shop, mechanical engineering, fit and turner. I-primary ngifunde e-Robert Redgold. Ngabuya ngahlangahlanganisa ngifunde lasensukamini ke ngale njube.
Dalathe lakhe elicha elishisayo umncedisi kungani kanti bembiza Cooperman.
Ngikhule ngithanda ama mini Cooper kakhulu bengilokuzilungilungisa njengomuntu le ololwazi le engineering. I-apamelija leli ke singalo ke sihamba ngalo ke lithi uvukile umalambani ke lapha ke iningi labantu asebelizwile hayi bakhala kakhulu bafisa ukuthi ngabe ke sihlala sinze nje mihla le mihla iminyaka le minyaka bakethi njoba thina silalela imusic yethu kakhulu imusic ethandwa ngabatsha ethandwa ngabantu esithanda ukugida kakhulu bekungamakwaito
indaba yakhe yokuthanda umculo wayiqala esemncane uCooperman ukhulela lela imsakazo esizwa imculo etshiyeneyo.
Mina bengithanda ukwenza ukukhomboza ingoma zami ke ngirewind amakhasethi ngirekhoda laphana njengoba kade ngijilo ngaphambili ukuthi angilalela ama-hits ngirekhoda ke ngirewind ngirekhode ngi-edite laphana ukuthi lami ukuthi ngile ngoma entsha la bengikhompoza ama-ringing tones ama-phone to create ama-melodies abantu ukuthi nxa umuntu efuna i-ringing tone ethi ngifuna i-ring tone ngicela ingoma kamajayivana ngiyibuyele ngiyedi ngifunde ama-notes ngiyenze into ezinjalo yikho-ke kwangakhaya lami ngagcina ngisidaka kahle umuntu akaqhubekele phambili-ke ngento zomculo.
Umculo wakhe lo ohlakazayo uCooperman usebenze labanye abaculi.
Kuma projects lawa ke ngisebenze lo Bob Skinner, ngisebenze lo Khwabarati, bonke laba engibaqamba ngamajaha nje abakhona apho edolobheni lakobulawayo, dabuka khona apho eZimbabwe, ngisebenze lo umfundisi uMasofa wakwaShabalala ke ku-track ekhona ethi uManyonyoba ke lapha ke sikhuza abantu ukuthi bakithi sikhathele sikhathele bakithi. Bale nxa uthi yaphuma le bakhona abolova yikho sithi uvukile umalambane.
Luhlelo lakho mlaleli uWoza Friday isikhathi sedlule ngumangoye bakwethu phosela ilizwi lokugcina kubalaleli Cooperman.
Thina sisaqhubeka sakha umculo omnandi sisakhela bona ngoba bona ibaba siphakamisayo kakhulu into engasikhi yami ungayithola ke khona phana ke ku-YouTube, SoundCloud, iTunes, Cooperman, ngikhona ke ku-Facebook at Cooperman DJ, ku-Twitter ke bengithola lapho sithi uvukile umalambane.
Sithi hei wena malambani wenzani? Hhayi ayisimetsho njalo ngu-DJ Cooperman ke lo ebesigwejiselayo kuhlelo Hoza Hoza Friday libe nempelasonto elithukela igama lami u-Ezra Jesus Banda.
DJ Cooperman esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.